kukizwa kwa mitengo ya mafuta nezera kuri kunyanya kukonzerwa nekukwira kurwita mitengo ya mafuta pasirese global fuel prices tukona ari kukwira ma fuel prices globally zvikonzereswa chekutangisisa tukona ku China reopening economy ya China following ma lockdown kwengo yakareba kwaita kuti demand ikwire ku China zvaita kuti zvakaro kuti mitengo ya mafuta pasirese ikwirewo chechipiri ma refinery mazhinji kunyika dzakatowande kusiya kuna ku America vari kumboita bit of maintenance saka izvo zvinoderedza supply wo zvakare zvinoita kuti pave ne pressure in terms of mitengo yemafuta pasirese saka tika muZimbabwe zvongo reflecta kukwira kurikuita mitengo yemafuta globally.
Panga vene tarisiro here yekuti mitengo yemafuta ingaderera mumazuva mashoma anotevera aya, Dr. Chitambara?
Tarisiro ndeyekuti for the next few months ma global fuel prices acharamba achikwira, saka zvicharamba zvichita affecta isusu senyika. Zvinowedzera cost of production, zvinowedzerawo zvakare ma price ezvino, nekuti mitengo yemafuta unocontributa percentage yakakura towards the total price. Saka tikutarisira kuti even in terms of our inflation pakaramba paine a bit of pressure kuburikidza nekukwira kurikuita mitengo yemafuta. Uku
iko kukwira kwemutengo uku kunokanganisawo zvakadi mafambisiro ebasa muZimbabwe?
MuZimbabwe pari inongo titakatarisa nedambudziko rekushomeka kumagetsi, and makambani mazhinji anga ari kunyanya kushandisa majenereta as backup. Saka kukwira kwemafuta kunoita kuti cost of production iwedzero, zvoita kuti mitengo yezvinhu zvakare iwedzere. Saka ndo dambudziko riripo. I think tichamboramba tiine dambudziko iro rekukwira kwemitengo yemafuta zvinotataura for the next couple of months, nekuti tirasira kuti global demand icharamba ichikwira as the global economy recovers and ma refinery mazhinji nyanya yekuti gore rapera marefinery mazhinji akashanda at above capacity asingazorori. Saka marefinery mazhinji akumboendwa maroutine maintenance, saka zvino affecta supply izvozvo zvoita kuti mitengo ikwire. Saka ichallenge yatinayo gore rino, especially the first few months egore rino tikurasa kuti mitengo ichamboramba ichikwira and zvicharamba zvichiisa pressure in terms of inflation yemuZimbabwe iyo yanga yagara iri nepamusoro zvakanyanya nechekare.